Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gurume 18/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takanga taudzwa kuti pane collaboration between vezvitupa naivo vezeki. Zvinotozonzwa chimbi kwazi zeki yakuita go ahead.
Chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota chopinda muzuva repiri, vanopikisa vachigunununa nemabatirwo ari kuitwa basa nezek nehofisi yamudzviti kune dzimwe nzvimbo.
Kandai vakatora takapfugama pamberi pamambo Kristo Jesu, vanoti mamuona mutadzi ada kudimbura makumbo amambo Jesu. Vakana takamubereka Jesu, vachataurayiwo kuti izvo ari kukidzika Jesu.
Bato remDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora roendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZek kumatare panyaya yekuganurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation report richiramba kuti kutya kupinda musarudzo. Tine hurukuro negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezvemisangano yavari kupinda yakanangana nekusimudzira madzimai kuNew York. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota chiri kutungamirirwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakabatana nehofisi yamudzviti iyo iri kupa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates nezvitupa. Chapinda muzuva repiri vanhu vachibuda neuwandu hwavo munzvimbo zhinji dzenyika, asi vamwe vachigununguna kuti zviri kutora nguva yakareba kuti vabatsirwe. Pane vamwewo vari kugununguna kuti hofisi yamudzviti inonzi yaendesa zvikwata zvishoma kumadhorobha asi zvakawanda kumamisha kunotorisa vanhu magwaro akaita sekuzvarwa uye zvitupa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato reCCC vaIan McConnell vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti chirongwa ichi chichaitwa pamwe nechezvitupa, asi kune dzimwe nzvimbo izvi hazvina kuitika, vachitiwo mimwe mishina yezek haisi kushanda zvakanaka.
Chatingangoda chekutanga ndechekutanga ndechekuti isusu takanga tanzwisi taudzwa kuti pane collaboration between vezvitupa naivo vezek. Zvinotozonzwa chimbi kwazi zek yakuita go ahead. It's really back to front.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe, asi vamwe muhofisi yamabharani mukuru wehurumende vati zvinhu zvacho zvakangaitwa zvechimbi chimbi zvapa kuti vamwe vatadze kuenda kubasa iri. Vamwe vashandi vari kuchema chemawo kuti havana kupiwa mari yekushanda kwavakaita gore rapera muna Chikunguru, Nyamavhuvhu naGunyana. Vamakone vaenderera mberi vachiti nyaya yekufa kwemichina nekuenda kwamagetsi iri kuvhiringawo chirongwa ichi, uye vatonyorera kuZek vachigununguna. Vamakone vatiwo kune dzimwe nzvimbo kana vemapato ezvematongerwo enyika vari kurambidzwa kuongorora chirongwa ichi. Mumwe mugari wekukuwadzana East vaWellington Mariga vaudza Studio 7 kuti vazokwanisa kunyoresa nhasi mushure mekutadza kuita izvi nezuro. Amai Selina Kawareware avo vari kubatsira vanhu kunyoresa kuvhota vanoti Nasi zvange zviri nani kudarika nezuro uye vanotarisira kuti pakupera kwezuva pachange panyoresa vanhu vakawanda kudarika nezuro. Amaika wareware vati zvinofadza kuona kuti vechidiki vakawanda vari kuuya kuzonyoresa kuvhota. Ongororo yataita yaratidzawo kuti zvichitevera kutarwa kwemiganhu mitsva, vamwe vanhu vakawanda vari kuchinjawo nzvimbo dzekuvhotera. Mumiriri wekuwadzana East mudare paramende vaCharlton Wende veCitizens Coalition for Change vauza Studio 7 kuti kunze kwekunonoka kunyoresa pane vamwewo vanhu vari kuenda kunonyoresa vasina magwaro anodiwa akaita sezvitupa. Munzvimbo dzakawanda kusanganisira Budiriro, Glenview neEppworth, vanhu vange vachichema-chema nekunonoka kunyoresa kuvhota pamwe nekuti mishina yeZEC yange ichimbofa. Mutauri weMDC inomirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vachiwo vatambira zvichemo kuti zvinhu zvange zvisiri kufamba sezvavange vakatarisira.
Uyezve hatisi kunyatsokuona kuti vanhu vari kuuya vari kubvepi. Kunyanya kumaguta kunoku nekuti ZEC haina kuita information blitz yakanyanya kukumu.
Kana vatapi venhau vari kurambidzwawo kuongorora chirongwa ichi vachinzi vanofanira kunge vakapiwa accreditation neZEC, asi ZEC haina kumbokoka vese vane chekuita nezvesarudzo kuti vazopiwa magwaro aya. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe muchikamu chevechidiki mubato iri vapita matangi vati zvaitwa neZEC zvinopa bato ravo mukana wekunyoresa vese vanoda kuvhota kuti vakunde musarudzo dzegore rino.
Saka taona mukana wekuti vanyoresi nekuti pasarudzo dziri kuuya tinoda kuita kuya kwatinoti kuzvambura chaiko vakomana veTCC.
Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vati zviri kuitika zvinoratidza kuti chirongwa cheZEC ichi chakaitwa zvekumhanya-mhanya pasina kutaurira vemapato ezvematongerwo enyika nevamwe vane chokuita nesarudzo munyika.
Tinoona chirongwa chinenge chakanoti mhanywei kurongwa kwacho. Hachina kunyatsotariswa zvose zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa. Kumashure uko kana chirongwa chakafanana necho chichiitwa, taiona pachiitwa invitation yekuti vanoda kuobserva ngavauye vaite application yavo, voisa mapepa avo. Vachinge vapedza vopuwa accreditation chirongwa chozotanga.
Asi vati ZEC ine mukana wekugadzirisa zvese zviri kunetsa pari zvino kuti chirongwa ichi chienderere mberi pasina zvichemo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZEC uye chikamu chekuburiswa kwemashoko chesangano iri chati vatauri vekomisheni vese vari vatatu vanoti sachigaro Justice Priscilla Chikumba, mutevedzeri wavo Rodney Kiwa pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni kana kuti Chief Elections Officer vaUtoile Sligwana vange vasipo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mamwe makurukota avo nesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaendeswa kudare repamusoro reHigh Court neMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vachinzi vakatyora bumbiro remitemo pakutarwa kwakaitwa miganhu neZEC kana kuti delimitation pamberi pesarudzo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Delimitation report haina kumira zvakanaka. Chinhu chekutanga population census result haisati yabuda. ZEC yakashandisa mapreliminary result. Zvinoreva preliminary result zvinoreva kuti kuika zvichinja pamberi. Uku matotimbura matunhu kare, matotimbura mawadhi nemakonstituenti kudhara, chiti chaitika. Chepiri, ndechekutizvo mukazvitarisa inini kuti mapolling station awo havana kuaidentifya nekuda kwekuti chaira secondary school, samadziva secondary school, chaze secondary school, ndi secondary school. Vari kuti kupa macoordinates 6092044, ichembere ipi ingaziwe kwachenda mbuya kana kuti kwabushu manambers avari kutaura. Chimwezve chataenda kukoti ndechekuti tino mukumbiro wemutemo weZimbabwe rinotaura kuti 20% rinofanira kunge iri variance pakati pematunhu kana kuti maconstituency. Asi munoona ine constituency inenge iine 33,000 39,000 in the constitution ye mare ine 22,000
wamaendesa kumatare ndiani chaizva
wataendesa kudaro taendesa zvese kuti sa president yemakuni munangagwa vanowandiwe vanogazeta bhiyo racho taendesa vaziyandi zviyandi vanowa minista muhurumende.
Asika vamwe vanoti aiwa pada MDC haisikuda kukwikwidza musarudzo idzi nekudaro ndokusaka pamwe yakwira kumatare.
Hakuna chitsva chakaurwa pamusoro pedu chitati chikwisa kana chitati vhundutsa. Kandai vakatora takapfugapa pamberi pamambo Kristo Jesu vanoti mamuona mutadzi ata kudimbura makumbo amambo Jesu. Vakana takamubereka Jesu vachataura iwo kuti izvo ari kukidzimeta Jesu. Wakana takabereka pamapfudzi atiatiremboro ari kudzimeta Jesu, saka hapana chito chauri kutaura. Isu tiri kuitira kodzero dzevana veZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Musangano mukuru weCommission on the Status of Women kana kuti CSW unokokerwa nesangano reUnited Nations gore rega rega panozewa nyaya dzekodzero dzemadzimai nevanasikana uri kuenderera mberi muguta reNew York nasi. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nasi vachange vachitaura nezvematano akatorwa neZimbabwe panguva yedenda reCOVID-19 mukudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi uye nekurudzira kuti vanhu vabaiwe nomba yeCOVID-19. Vanoti panguva iyi pakange paine nhau dzemanyepo dzaitenderera pamadande mutande zvakaita kuti vatsvage nzira dzekupa veruzhinji nhau dzechokwadi nezvedenda iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa namai Mutsvangwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tauro nepfungwa dzatakabuda nadzo pakasvika COVID kuti taona kuti chirwere ichi pane vakanga vakuenda pasocial media vachibva vatanga kuisa manyepo pamberi before chokwadi. Munozviziva kuti chirwere cheCOVID hapana ichinzwisisa. Saka pane vaingomhanya vachitaura zvinhu zvokuti kana munhu akazviteerera aitozoramba kubayiwa mavaccinations. Saka taona zvakakosha kuti aiva vanhu vedu vazive atingati maprecautionary and preventative measures eCOVID-19 mamwe aipuwa neWorld Health Organization, mamwe nyika yedu yaibuda navo. Tikaona kuti zvakakosha kuti midia yese ishande pamwe chete ichipa information yakakwana yatinoti factual.
Zvamira zvakadai zvii zvamakaita padanho irori rekurwisa manyepo pasocial media?
Taonawo izvozvo takazoti senyika ngativhurei yatinoti call center so that vanhu vese vakasangana neinformation dzavanenge vaona misinformation or disinformation or fake news whatever they see pa social media vanofona pachena toll free line vachibvunza. Ikoko takanga tatrena vanhu vakawanda vanenge vachigona kupindura vaida kuziva kuti kochirwere ichi chikasvika mumba mavo mumemba yemhuri yasvikirwa nayo vanochengeta sei, vanomuendesa kupi, vanomuendesa kana zvaita sei kuhospitari. Zvese izvozvo taivapa information iyoyo. Taitsanangurawo kana vabvunza zvavanenge vaona pasocial media kuti ichokwadi here zvakati zvakati, ikoko ndokwavaipuwa information yakakwana iri very very factual.
Mungatimi zvirongwa zvamakaita izvi zvakabudirira here?
Zvakabatsira zvikuru senyika tikagona kurwisa chirwere cheCOVID-19. Takatobudirirawo chaizvo senyika nekuti nyika yese pakaitwa research pakaonekwa kunzi nyika yese 98% yevanhu vese vemuZimbabwe vakanga vadzwa nezvinhu zvinofanwa kuitwa kuzvichengetedza against COVID-19.
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuNew York muno muAmerica. Thank you. Matunhu akasiyana siyana mubato reZANU-PF nasi aendesa mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari kumuzinda webato iri muHarare. Nhengo dzebato iri nemusi wemugovera nesvondo dzakaendesa magwaro adzo ekuti dzikwikwidze mapuraimari ebato aya. Asi pane vamwe vari kunzi vakapinda vasina akavakwikwidza vakaita sava Owen Mudhancube kugokwekana uye vakazembeka zembe vanova sachigaro weZANU-PF kuBashonaland Central. Vaimbova komishina weZEC vakovani moyo varikwikwidza musarudzo idzi kuInsiza North. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti vachazotaura nezvenyaya iyi panguva yakakodzera. Asi mukuziya nezve nyaya yavamoyo nemaprimary elections eZANU-PF aya, Tamata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Nyaya yavamoyo inyaya yakatikatyamadza zvikuru musi rimwe taionawo matande mutande umu, nekuti basa ravanga vachiita riri basa rekuona kuti sarudzo dziri kufambiswa sei. Ibasa rinotarisirwa kuti ringe richiitwa nevanhu vanenge vasina mapato avakamirira uye avakarerekera. Hatizive hedu kuti vamoyo vakazofunga here kuenda kudivi reZANU-PF vabva kubasa iri ravanga vainaro, asi mabudiro azviri kuita haasi kuratidza zvakanaka. Zvinoita sekuti vagara vanga vachitori nebato ravo mumwoyo mavo apa vachiitawo sekunge muzvinapembe asina kwaakarerekera.
Asi vamwe vari kuvatsigira vakaita samuzvinafundo Jonathan Moyo vari kutivo aiwa pavakatoita kuzeke vainge vari kuMDC yaitungamirwa panguva iyoyo navaWatchman Ncube nekudaro hapana chakaipapo.
Ndopaya pandati nyaya yavo inonetsa kunzwisisa, asi ini chandakaomona munhu hangu muki ave kubasha pane zvakawanda zvinoitika munhu asati ajoina bato raanojoina. Saka chifungidziro changu ndinogona kunge ndisina humbo ndechekuti vamoyo vakatanga kushanda neZANU-PF vachitori kuZEC chaiko.
Semaonero enyu uye kuongorora kwamunoita zvinoitika mubato reZANU-PF, munoona paine mukana here wekuti vechidiki vanokwanisa kuti vabudirire musarudzo dzemapuraimaries vachibvisa vagara varipo vakurwa?
Izvo hazvina kujairika kuZANU-PF, nekuti kuZANU-PF kunotaurwa nyaya dzekurwa hondo, kunotaurwa nyaya dzekuti wagara sei mune zvematongerwo enyika. Saka vechidiki vari kuuya va ameno regai timboona kuti zvinofamba sei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika achidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria. Zimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti chikwata chehurumende kubva kumapazi akasiyana-siyana chatanga basa muSouth Africa nhasi chichiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvekuda kudzokera kumusha panopera magwaro azvo ekugara muSouth Africa zviri pamutemo eZimbabwe Exemption Permits muna chikumi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvakatarisana nekudzingwa muSouth Africa. Zimbabwe neSouth Africa dziri kushanda nesangano reUnited Nations rinoona nezvekushanyirana reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvenyika dzekunze muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum vaVusimusi Sibanda kuti tinzwe maonero avo.
Ameno tichangoonawo kuti chirongwa ichi chichabatsira here, asi pari zvino chatingataura ndechokuti hatisati tanyanzoona kuti chabatsira sei nekuti zvinhu zvinova zvinonetsa vanhu hatisatanzwa vachitaura nezvazvo asi tiri kunzwa vachitaura nyaya dzema birth certificate nevanhu vanenge vachiona nevanhu ivavo hatisati tanyanzonzwa vachitaura panyaya yejuti rekubhodha uye nemafambiro nevanhu uye kuti kana vasvika kuzimbabwe pane urongwa here hwokuvapa mabasa nepekugara
ko iyo hurumende yesouth africa rubatsiro rwavangapa nderupi takanzwa varamaposa vachiti vachabatsira
hurumende yesouth africa rubatsiro rwavangapa ndirokuti ipe vanhu vasingadi kudzokera kuzimbabwe mapermanent residence nemagwara kuti vagone kugara vachishanda muno ndorubatsiro rwurikudikana kwavari nekuti pari zvino ndo vari kukonzera dambudziko rese ratakatarisana naro iri saka iko zvino chingafarirwe nevanhu kubva kuhurumende yemuno musouth africa ndekuti vagadzirise nyaya iyi
tichitarisawo patave nemwaka kuti mapemitsi iwaya asvike kumagumo ivo vanhu vagadzirira zvakadini
vanhu vakatanga kutya kusvika kupera kwadhisemba 2021 saka gore rapera rese vanga vagara vakagara pakuvhunduka saka kuti vakagadzirira here vanhu vachakamirira kuti vaone kuti nyaya yekukoti ichabuda sei nekuti hapana chavari kudzokerera vazhinji ruzhinji rwavo hapana chavakatarisira kuti vatadzokerera kuzimbabwe nekuti hapana chavo vapedza makore anosvika makumi maviri uye upenyu hwemuno musouth africa huzi upenyu hwekuti munhu anorarama muno south africa anogona kuti achengetedze mari kana kuti aendese kuzimbabwe inobatsira nekuti vazhinji vacho vanga vachisapota mburi kuzimbabwe
Gweta varisachigaro vesangano rinomirira zvarwa zvenyika dzekunze muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum vavhusimusi Sibanda vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Cyclone Freddy rakarova zvakare nyika yeMozambique nemusi wemugovera mushure mekunge rambonzi rapera. Vanoona nezvemamiriro ekunze vekuFrance vemetro France vari kuyambira kuti mafashamu emvura aya anogona kukonzera kuondomoka kwematombo kubva mumakomo zvinova zvinokonzera njodzi kuvanhu. United Nations ikuyambira kuti vanhu mamiriyoni maviri nezviuru zvitatu kana 2.3 million vanogona kukanganiswa nemafashamu aya. Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare neKariba inoratidza kuti vamwe varwere vanenge vachida kuitwa maoperation vari kusarudza kunovhiiwa kunyika dzakaita seZambia, Malawi neIndia uko kwavanobhadhara mari shoma pane inodiwa muzvipatara zvemunyika. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Norman Matara vanoti hurumende haisi kupa bazi reutano mari yakakwana zvinova zvakonzera kuti zvipatara zvehurumende zvishaye zvikwanisiro.
Kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, dzakaita sana Zambia kana kuIndia kuri kuenda vamwe zvipatara zvavo zvehurumende zvichiri kushanda zvakanaka nekuti hurumende dzavo dzinosapota zvipatara izvi. Saka muno muZimbabwe hazvisi kukwanisika nekuti hurumende haisi kuisa mari yakawanda kuzvipatara. nenzara. Zvipatara zviri kubva zvapedzisira zvisina mishonga yekushandisa, zvisina simbi dzinoda kushandiswa mutheatre, uyezve kusabhadhara kuri kuitwa machiremba. Machiremba acho mazvikokota ari kupedzisira vatiza muno munyika vachienda kune dzimwe nyika. Zviri kubva zvaitisa izvo kuti vanhu vatadza kuoperatewa muhurumende umo munova mune mutengo wakadzika.
Dr. Matara vaendera mberi vachiti varapwa vazhinji vanoguma vanotsvaga rubatsiro kune zvimwe zvipatara.
Mukatarisa makosi ekuoperatewa kuiswa simbi munhu achinge achikoka kuchipatara chakaita separi renyato kana Harare Hospital, unoona kuti munhu anobhadhara just about $300 kuti arapwe. Unova ndiwo semu maprize ariko kudze kwenyika, asi maoperations aya haasi kukwanisa kuitika in time kupari renyato nekuna na Harare Hospital. Zvinobva zvaitisa kuti vanhu vaende kunotsvaga kumaprivate, asi kunovawo kune mutengo unenge wakakwira.
Baba Masauso Zulu vanoti mbuya vavo vakanodimburwa gumbo kuchikankata Mission Hospital kuLivingstone, Zambia, mushure mekunge vakundikana kuunganidza zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica $2,000 zvaidiwa nechimwe chipatara chemuHarare.
Ambuya vangu vairwara diabetes vakasvika pastage yekuti vaifanira kuamputate. MuZimbabwe mafees aichajwa eamputation avanga vasingakwanisi kuwana mari yacho, so vakatozokwira bhazi kuenda kuZambia kuchingakata Mission.
VaJimi Hunidzarira vanogara kucharara mudunhu rekariba vanotiwo vagari vazhinji vemudunhu iri vave kuenda kunorapwa kuZambia pachipatara chinonzi Mutendere Mission Hospital.
Nyango kana munhu akachikoka ruoko plastering yake anonoitirwa kuZambia, vakasei vakaenda chinonzi
Mutendere Hospital
vakaenda ikoko aha medication yese vanoiwanira ikoko.
Amai Emelda Muswera kuende vekuchegutu vanoti murume wavo aiva nedenda remoyo akazoguma aendeswa kuIndia mushure mekunge vaudzwa kuti vaunganidze mari inosvika zviuru $20,000 emadhora ekuAmerica kana kuti $20,000. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzurira vaudza Studio 7 kuti nyika yeIndia iri kurubatsira varwere vakawanda nokuti hurumende yacho iri kutsigira kuvakwa kwezvipatara zvinotora vanobva kune dzimwe nyika. Dr. Madzurira vaendera mberi vachitsanangura zvinokonzera kuti kurapwa munyika kudhure.
MuZimbabwe hatinawo zvatinogadzira tega zvokuti tishandise muzvipatara. Chero kapini chaiko kokubatanidza mabhonzo, vana India vanogadzira zvavega. Ende ndine nyimbo yekuti chero yoma hip sacho anoitwa hip replacement, simbi dzacho idzodzo dzakaveza vanogadzira vega kuIndia ikoko. Saka zvinoita kuti zvinhu zvichipe. Inopromota industry yavo, ichipromota zvakare health medical tourism yavo. Chimwe chiripo ndechekuti muZimbabwe system yedu ndeye fee for service. System iyo haina kumbonaka, inoita kuti zvinhu zvese zvidhure.
Mumwe mushandi wekumuzinda weIndia muHarare uyo akaramba kutaura zita rake akaudza Studio 7 kuti vanotambira vanhu vanodarika 30 pazuva vanenge vachida mavhiza ekunodzidza kuita mabhizinisi, asi chikamu chikuru chevanhu ava vanhu vanenge vachienda kunorapwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, asi vakuru mubazi ravo vanogara vachiti vanopiwa mari shoma nebazi rezvemari mubhajeti. Saka mari yakawanda inoshandiswa munyaya dzezveutano munyika iri kubva kunze zvikuru kuhurumende yeAmerica. Ndakamirira Studio 7 kuKariba ndini ropa fadzo mapimitsi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa weZimbabwe Electoral Commission wekufamba ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota kana kuti mobile voter registration, ichishandawo nehofisi yamudziti iri kupa vanhu magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates nezvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kucherera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisi anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Muno kwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisi anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota chopinda muzuva repiri vanopikisa vachigunununa nemabatirwo ebasa nezek. Bato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora roendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezek kumatare panyaya yekuganhurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.